A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, August the 16th, 2018. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we are continuing to look at political developments in the country after the harmonized elections held last month. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
The Constitutional Court has set Wednesday, August the 22nd, next week, to hear the MDC Alliance's legal challenge to the election of President Emmerson Mnangagwa over alleged fraud in the July 30 vote, which the opposition says robbed its leader, Nelson Chamisa, of victory.
The MDC Alliance filed its court application to challenge the results Friday last week, and ZANU-PF lawyers filed their challenge Wednesday. Another presidential candidate, Noah Manyika, of the opposition party Build Zimbabwe Alliance, is also challenging the results, saying they have also uncovered irregularities in the results announced by the Zimbabwe Electoral Commission.
Yes, the star, and we saw him actually on social media. He called a press conference today, and some of the things that he said, among some of the things uncovered by Dr. Manyika and his team, are difference between announced results and published results, double counting of polling stations with identical results, ghost polling stations, more votes than registered voters at polling stations. And Dr. Manyika also said there were more votes in the presidential election than the parliamentary election, and ZEX results, which allegedly do not tally, he says.
Yes, and President Mnangagwa narrowly won the presidential race with 50.8% of the vote, just enough to avoid a runoff against the MDC's Nelson Chamisa, who scored 44.3% of the vote.
And judges have 14 days from August the 10th to rule on the case, and the opinions are to confirm the results, declare another candidate to be the winner, or invalidate the results.
Yes, and if the results are invalidated, elections will be held within 60 days, and if no candidate is found to have won by simple majority, a runoff could be ordered.
So we want to hear from you, our listeners, what your views are. Please join in the conversation, and don't forget that we are now live streaming, so please join in right here on our Facebook pages.
And to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 909-4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Yes, and on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voaindebele.com. Linga kwetlwa kuti lamuhla asibobe sifazana bodwa labesilisa lingasifonela.
And don't forget, like I said earlier on, that we are live streaming on all our Facebook platforms. So please, if you haven't liked us yet, go to VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 and join in the conversation right now.
Yeah, kulabo abasanda ukusixhuma njengoba lizwile nje sithe sixoxa sihlaziya lolu daba lokhetho olusanda kwedlula, ukhetho lwedlule ngenyanga kanhlangula ekupheleni kwayo mhlaka 30. Sihlazi ukuthi siyabona ukuthi kulama kulengwalo esezikhweziwe emthethwandaba ezisola lolu khetho. Eyokuqala, ugwalo lwaqala lukhweze umanyano wamabandla aphikisayo MDC Alliance ohambise amaphephawo ke ngeviki epheleleyo esithi hayi babona ngani umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa waqilibezelwa kulolu khetho. Ngakho balobile ke ugwalo lwabo ba loba konke abakusolayo okugoqela ukuthi akubalwanga kuhle isamo kazenziwanga kuhle ukuthi kuphume impumela eyo eyoqotho ngoba bathi kutshengisa ukuthi wenza umongameli Mnangagwa yena wayencintisa ekhokela ibandla lezano PF kube nguye onqobayo kuleli khetho kulolu khetho kwenzela ukuthi umnumzana Chamisa yena enganqobi. Kunengi ke okumunyethwe lugwalo lolo olwe court application okusola indlela ukhetho olwaqhutshwa ngayo. Lalo ke ibandla lezano PF liphangile ke lakhweza olwalo udaba luphikisa ukuthi hayi bona babona ngani ngempela umkhokheli wabo umnumzana Mnangagwa wawina okuqotho kakwakungela kuqelibezela. Siyananzelela njalo ukuthi omunye njalo ayincintisa oyeBuild Zimbabwe Alliance umnumzana Nowamanyika laye uxhasa abe MDC Alliance ukuthi hayi yena kabonanga ukhetho olukhululekileyo laye ngombono wakhe lwalungakhululekanga ngoba kutshengisa ukuthi akubalwanga kuhle endaweni eziningi akuhambelani inani leli eliphiwa yiZEC lalelo abona abazibonela lona nxa sokumenyezelwa ikakhulu ukhetho lwabomongameli. Ngakho-ke sizabe sihlaziya lolu daba nengcwethi ezicubungula ezombusazwe labamabandla wonke aphatheke kulolu daba ukuze sizwe ukuthi kade kuqhubekela phambili kusiya nganjalo. Lingakhohlwa ukuthi okuqakathekileyo ukuthi idale le-Constitutional Court lizathi gwaqa ngolesithathu kuviki ezayo lilalele lolu daba ke ukuthi lize ukuthi ibandla le-ZANU-PF lithini, ibandla le-MDC Alliance lithini. Ye, lihlale lilinde.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai. Tiri kuenderera mberi nhasi tichitarisa zviri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika. Tinoona nhasi taona mutungamiri webato reBuild Zimbabwe vanowa manyika vachiti ivo vanga vari kutsigira danho rakatorwa navaNelson Chamisa veMDC Alliance nekuti vari kuti ivo pane zvavakaonawo zvanga zvisina kumira mushe munyaya iyo yesarudzo. Tinoonazve kuti dare reConstitutional Court razivisa kuti richanzwa musi wa 22 nyamavhuvhu nyaya yakapinzwa mudare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachipikisa kudomwa kwakaitwa mutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa semunhu akakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Kudomwa uku kwakaitwa iko nesangano reZeke. Saka takazoona bato reMDC Alliance richikwidza nyaya yavo kumatare kudare reConstitutional Court vachiti ivo havasi kufara nezvakaitika izvi. Saka nhasi tanzwa isu vaDouglas Muonzura veMDC Alliance vachitaura ivo kuti ivo nemagweta eZANU-PF vawanikwa ivo vachidedzwa kuConstitutional Court uko vawanikwa vachiudzwa nhasi kuti dare iri richange riri kutonga nyaya iyi svondo rinouya musi wa 22. Tine hurukurozve yaitwa nemutori wedu wenhau wekuHarare ataura iye navaDouglas Muonzura uyezve nasachigaro verimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika Elections Resource Center zvakare vari gweta vaTrust Manda vachitaura nezvesarudzo. Regaiti mbonzwa zvataurwa navaDouglas Muonzura tozonzwa zvakare kuna vaManda vachitaura ivo nenyaya iyo yesarudzo.
Tanga tiri kudare nhasi pamwe chete nemagweta akamirira vanhu vese. Nyaya yakurukurwa nezvayo naChief Justice Valuk Malabandi yekuti nyaya iyi yakunonzwika musi wa 22 August uri musi wechitatu ndopachatongwa nyaya. Uyezve papiwa mutongo wekuti vese vane zvinyorwa zvavanoda kuisa kumatare wobva wazviisa deti iroro risati rasvika. Zvichireva izvo kuti musi wa 22 ndipo pekuti nyaya inenge yakutongwa mudare. Poonekwa kuti vanotonga sei ichatunge ichitongwa nemajaji anokwana 9 majaji ese eConstitutional Court ndiro dare repamusoro ekudarika matare ese uyezve zvarichatonga zvinobva zvatongoperera ipapo yatingati pachino kudecision yavo iri final.
Vafaila nyuto yavo mukati mumazuva manomwe ekunge sadzo dzataurwa kuti ndiani awina vanonofaila mapepa avo ikoko. Vapedza kufaira vanoenda nawo voenda kunovapa zvakare kune wavari kupikisana naye kuti akakunda sarudzo zviri pamurawo mhere nemapepa avo. Iye achinge apiwa mapepa iwoyo ane mazuva matatuwo zvakare ekufailawo zvakare nekoti mhinduro yake pane zvinenge zvichitaurwa senyunyuto neanenge achiti ndakaruza uyo. Kana afaira kudaro mhinduro yake avawo zvakare vanopa futi mazuva matatu ekuti vazopindura kune zvataurwa nevari kupikisa vacho. mashure mazuva matatu iyo vanobva vafaira inozi reply yavo pamwe chete neanozi maheads of argument kana kuti igwaro rinobudisa zvichitsvomho zvavo maererano nezvinorehwa nemutemo.
Tatanga tanzwa kubva kuna va Douglas Monzora ve MDC Alliance, tikazonzwa kubva kuna va Trust Manda ve Elections Resource Center vachiedza kutsanangura ivo kuti zvichaitika. Iye zvino tanzwa apo va Monzora vachiti nhasi chaiye vatosangana nemagweta ku Constitutional Court vachange vari kutonga nyaya iyoyi vachiudzwa kuti vanofanira kuita sei munguva inotevera. Regai tinzwe zvakare kubva kune mumwe mudzimai, vamwe amai vari kwaMutare vari kuchema chema vachiti ivo ngerwe yenyika zviri kunetsa ivo chavari kuda vari kuda kuti zvinhu zvigadzikane munyika uyezve vazive panosvika svondo rinouya kuti zvinenge zvabuda sei panyaya iyo yesarudzo. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vari kuti chii.
Amai Pembele, hazviri kurwadza nokuti kunyanya pana vanhu vari kurwara kuzvipatara uko nechikafu tatida kuti dai vanga vatibatsirawo vatiunzirewo madhona atibatsirewo nokuti vanhu vazhinji vari kurarama vari pamapiritsi saka moza mapiritsi anodya liva yemumuviri kana usina chikafu saka vatechikumbira kuti paitewo rubatsiro rwokuti madhona apindewo munomu kuzotibatsirawo. IZimbabwe inenge yakasununguka ichiwana zvese tichimwawo tii tichidyawo nyama izvezvi ndakatosera kubva marimwe zuro handakana kutombodya apa ndiri pamapiritsi futi ndine 4 vana tiri kutoita zvokutotengesa saka zvinhu zvatiri kutengesa zvacho vanhu vanenge vachisingatenge madomasi nemavheji saka vanhu vanenge vachiti hatina mari dzimwe nguva ndogona kutowana dhola dzimwe nguva kana kusatombotengwa kunyanyanya pakubhadharisa vanhu vanotora manhingi mapiritsi dai vange vatibvisirawo zvokuti vanhu vanotora mapiritsi vasabhadhara nokuti zvinhu zvakatooma maARV nezvinhu zviri kukwira saka dai vange vaita kuti vakondrorewe kune zvinhu zviri kukwira kunyanya sipo shuga mukaka chiichi zvimwe zvemukicheni zvese zviri kudhura tachida kuti gavhumendi ichinje tachida kuti chamusatongewo kuti zvinhu zvichinje pamwe madhona mazhinji angagona kupindirawo achiwana achitibatsirawo tanzwa nokutambura nokurara takangosvinura chingochema ndakatoomerwa ndotova navana 3 vari kumwawo futi maRV ni ndiri kumwawo vana vari kumwawo saka munoziva vanhu kana vachirarama vari papa apa chikafu chiri kunetsa chikafu chaimbotambira vakabva madhona ese sezvakaita mashambanzou taichikumbira kuti dai vange vadzosawo mashambanzou neadhra isisi tachikumbira kuti vatidzoserewo mashambanzou neadhra yaibatsira vanhu vanga vachirwara vari pamapiritsi eHIV inini ndiri kutora navamwe vana vangu 3 vari kutora zvakatondiomera ndatosara takatotsanya izvezvi kubva marimwe zora asikutombodya ndiri kutogara takatongorara ndakutorwara nokushaya chikafu.
So we're hearing there from actually she's a Facebook follower and I spoke to her earlier on. She was just saying that she would really like to see a conclusion to what is going on in the country because she says she's on ARVs but she's a vendor. She makes a dollar when she does try to sell stuff and she has 3 children that are also on ARVs. So she's saying the Zimbabwe she wants is where her children can get jobs. She can be able to get free medication. She says there was a place called Mashambanzo, which was closed, and she's hoping that, you know, the government will bring it back, whoever the government is. But obviously, she said she preferred the younger generation to take over.
Mm-hmm. That sounds sad. I'm sure most people would echo her views. And on the line, we have our first guest, Joseph Chuma of ZANU-PF. Siyakwamukela kuhlelo, Mnumzana Chuma.
Good evening, how are you?
Yeah. Uyabona okwenzakalayo lamhla sibonile ibandla lezanu PF lalo ligijima lisiya kwezolwalo ugwalo lokuphikisa lokhu okuthiwo okwenziwa yi-MDC Alliance ukuthi bethi bona yibo abanqoba kukhetho kwaqilibezelwayo nizanu PF ithi hayi akuzange ukuqilibezelwe. Ngokulutshwane usukubonile ukuphuma ukuthi kukhulunywani uthini ngakho kulezi ngwalo.
Well, maybe for starters, let me correct you there on your statement to say that the statement echoed by that woman will be echoed by the majority of Zimbabweans. It's not true. It's not true that the Sambisa is the majority of Zimbabweans. It's not true that, no control in town. That is true. But when it comes to Zimbabwe, the majority of voters are in rural areas, and those are controlled by ZANU-PF.
Okay, so we were zeroing on that, the ARVs.
This notion of being in that towns Zimbabwe must definitely be erased from people's minds. Harare and Rao Mutare are not a Zimbabwe, they're just but the cities within Zimbabwe. So Zambia is to join the majority, but sorry, the two-thirds majority in Parliament right now for me, past elections, we still show that we still have a great year there. Yes, we don't dispute that Chamisa definitely had inroads towards the voter population, which is commendable. But now, looking at all these pieces that have been put, I'm saying to myself, this is the way that these people should have gone. From day one after election, that's how they should have handled their matter. Instead of right now, we've got the lives that have been lost because of some of their leaders' careless statements and reckless public utterances and pronunciations. Yet they, as limited as they are, knew that the only avenue to solve this thing was to approach the Concord. And now that they've done that, it is well with me, it is well with everyone. And I also want now to hope that since they've done that, when the outcomes come, let them respect those outcomes. Let them not then want to go back to the streets after coming into the courts, which is the proper route. When they finally are defeated, they must do it with humility and statesmanship so that we will keep on respecting them. Because after all, there is life after 2018. There's 2023 coming up. But let's do it in such a way that we do not mess around with people's lives and people's businesses and the country. I mean, as a whole. Because right now, the whole country is at a standstill. Things are not moving. We are holding everyone to ransom. Oh, because one political power so much that they would do anything for it. I think it's myopic. I think it should never be condoned. From learned people and Christian people for that matter, because I believe some of them are even pastors. So, look, if God is in it, then you must know that God does not want to destroy his people because he says that I plan to prosper you. He never said that I've got plans to destroy you.
Mr. Chuma, if I may come in there, Mr. Chuma. Hello, you are saying that when the outcome comes, people must respect. But isn't that for both parties? Because you're seeming to say that, you know, the MDC should respect the outcome. Shouldn't ZANU-PF also, you know, respect whatever the outcome is? But, you know, you seem to be saying that MDC must not go on the streets.
For the first time, madam, if you notice, ZANU-PF has been very peaceful and quiet. Even when they're being confronted and provoked, they never I'm retaliated. They've been okay with it. They've not made noise at all. And they are at peace with whatever is coming. And definitely, ZANU-PF is going to respect all the outcomes that are going to come. That is why we have not seen any challenge whatsoever from any ZANU-PF losing candidate to say we're challenging whatever. We accept things with humility and dignity and the statesmanship that we believe as community we should be. So we'll accept any outcome that comes. But obviously, because of the takeover that is there in front of us, this thing is no longer like a secret. It's in public domain. You can actually see, you don't need to be a lawyer to actually realize that these people have no case at all, because unfortunately, the law is an ass. The law deals with the effect. It doesn't deal with speculation. It doesn't deal with feelings. It doesn't deal with social media. It deals with hard proof. You can actually get away with murder as long as there's nothing to point evidence concretely to you murdering somebody. So that is how the law operates. So if you look at all the things that they've presented before the Concord, oh my goodness me, I don't even see them lasting an hour there. It's on social media, it's in public domain. There's nothing there to actually see about. They're just putting they're just packaged like what the advocate already said. They just packaged some action page things. To just simply gain relevance. You see, what I can see is that it's somebody who's now trying to clutch, the straws, because you can see that now this is the end of my political career. Because once
Mr. Chuma, could you just hold on? We have MDC Alliance, the spokesperson for Mr. Chamisa right here. So let him answer to some of what the things you are saying. Maybe, Star, if we can
And we'll come back to you. Yeah. We welcome you to the program, Dr. Aswanda.
Yes, thank you for having me.
Yes, if you can begin by telling us what happened today. Was there any progress which was done today, and what are you going to do tomorrow concerning your court application?
Well, not much progress. What happened today was case management, but basically the court and all the parties involved agreeing on some procedural issues, including agreeing on the date upon which the case is going to be heard before the full bench. Also talking about when other papers could be submitted. For example, we need to submit our answering affidavits by midday tomorrow. By midday on Saturday, and things like that. So there isn't much progress in terms of the case itself, but certainly there are technical steps being taken to get the ball rolling.
Mhm. Tombo tokuchingamidza ine mufaro evasibanda. Mumboti tsanangurwa kuti zvakamira sei pari zvino panyaya yenyu iri ku Constitutional Court.
Paita kuwirirana nasi pakati pa Chief Justice nemaparty zvese ari involved panyaya yeku court kuti nyaya ichatariswa muzuva 22 kubva ra 10 makuseni. Tawirirana zve kuti affidavit redu richaendeswa ikoko muzuva mugovera na 12.
Mhm. Zvamira zvakadaro zvii zvamuri kuronga munguva inotevera, nekuti tanzwa vachuma vanga vari kutaura zvakawanda pano vari panhare ipapapa. Vachiti imi seMDC Alliance munofanira kuzotambira zvinenge zvabuda pachatongwa nyaya iyoyi yatiri kunzwa kuti ichanzwikwa nemusi wechitatu.
Zvoshamisa kuti vatange kudaro kutaura kunga vava kutoziva kuti chichabuda chii chatofanirwa kutambira. Asi vanofunga kuti koti ikatarisa mafigures abudai,
mm-hmm,
vowirirana nezvakabva muvanhu kuti aiwa vamunangagwa havana kuwina election yakawina navachamisa. Vanofunga kuti tingatadze kutambira izvozvo here? Tinototambira izvo nokuti tinoziva kuti ichokwadi, uye mafigures, manumbers anotaurwa pachirungu, they don't lie. Saka zeki kati iyo vamunangagwa vakawana 10 votes, tozoona mangwana vachiti vakawana 12 votes. Tozoziva kuti pane kunyepa kuripo. Ndo zvakaitika izvozvo, kuti manyepo akaitwa nezeki zvinhu zviri pachena. Tinoziva kuti vatanga kutaura kuti aiwa takatadza kuita metsi yedu dzainetsa, takafunga kuti 10+4=4. Hazvishande izvozvo. Vanofanirwa kuziva kuti kana uchitaura nyaya dzemavotes, mm-hmm, unoverenga every vote. Inonzi one person one vote kai. Every, mm-hmm, vote inofanirwa kunga ichiverengwa. Tonzi aiwa uyu akawana mavote 2 million, uyu akawana mavote 1.6 million.
Mm-hmm.
Kwete zviri kuita zeki izvi kuti manamba avo haasi kufambirana vakabudisa pa TV nemanamba vakazobudisa paInternet.
Mm-hmm. Yeah, kuyezwakala ke besi ubungakhulumike ngesiNdebele, abanye bafuna ukuza ukuthi lamhla kuyini elikwenzileyo okuphathelane lodaba lwenu olusemthethwandaba, kuyini elikwenze lamhla, kuyini eliza kwenza kusasa. Singayi kumnumzana Chuma.
Namhlanje amagqwetha kapresident Nelson Chamisa labanye abaphathekayo ngalolodaba kuhlanganisela namagqwetha kapresident de Klerk uMnangagwa nawezek ahlangane lo Chief Justice wasovunyelana ukuthi udaba soluzangena emthethwandaba mhlaka 22 ngolwesithathu ivike ezayo kusukela ngo-10 ekuseni. Khonokho umbonani kokuqakathekileyo yimpumelo eqakathekileyo evele kumhlangano lo wenziwe eHarare. Okunye abavumelane ngakho ukuthi amanye amaphepha athize azahanjiswa nini emthethwandaba lokudluliselwa kwabanye abaphathekileyo kulolu daba. Mbonani khonokho yikho kungani ukuthi exaxaxa okuphumileyo kulo mhlangano.
Njalo amagqwetha yenu asebalile ugwalo olukhwezwe libandla lezanu PF, njalo alokho elegunya lokuthi ngempela ngalokho ela olwabo udaba lokho luqinile ukuthi bengaluphikisa lolo lezanu PF.
Yebo, phela amagqwetha asekalukhangekhangela ugwalo oluphunyiswe ezanu PF. Lwatshengisa ukuthi zanu PF vele ayikwazi lokuthi thini. Indawo yonke nje bahamba besithi lokhu hambani lebuze zeki, izeki zabo ilitshele ukuthi lokhu kwavela kabo. Kukhanya ngani bona basebenza ndawonye lezeki bayakwathi izeki zaphendula leyo mbuzo, kutsho ukuthi abanandaba lokuthi bona ukuthiwa bawina lokho abawenzayo kukhanye ngani kuyibuqili njalo balethemba lokuthi ubuqili lobu buzaphendulwa izekho kungaselani okukhanya ukuqakathekile kibo yikuthi wakhuluma ngendaba ezingelalani lalokho esikufaka emthethwandaba kabaphendule indaba esikhuluma ngazo baletha indaba ezintsha bathi hayi thina sibone ngani ukuthiwa yini upresident wenu wake wathi akathandani labantu becourt kathi-ke lama-judges ama-justices kathi-ke khona kwayisile udaba lwese-court lolo vele kukhanya ngani kabantu abakwanisa ukuyitsho ngendaba zamanamba esikhuluma ngawo ngendaba zama-polling agent iindaba zama-V11 kabalayo impendulo abantu bezana abayelethileyo ngalokho nje kukhanya ngani kumbe bediniwe kumbe kababhadalanga kakuhle imali angikwazi ugwalo lwabo ludingiwe kakhulu kuyamangaza and ngibone ngani ngabe kuthiwa khona ngamagqwetha ami ayi bengawaxotha emsebenzini.
Mm-hmm. Yes, if you can just put that part in English going through the ZANU-PF document, what do your lawyers think?
Well, our lawyers are pretty shocked at the shoddy job that the ZANU-PF lawyers have carried out. It would seem that they were not willing to address the particular material issues that we brought to the court, including the particular numbers, the discrepancies in the numbers that ZEC has provided to the public, and also the difficulties with them explaining why there's a discrepancy between the parliamentary and the presidential total polling turnout. You also have serious challenges regarding the numbers of people voting in particular polling stations becoming higher than the expected people on the voters roll. You have some figures that are moved from one province to another, just the same constituency being copied twice and counted twice. So those are the challenges that I think ZANU-PF is failing to respond to, and what they've been able to do is to try and divert the matter and talk about our president's conduct with regards to the court. That he had some doubts regarding the court. The fact of the matter is that it wasn't about this. He was replying to something that President Mnangagwa had said about the court himself. So they're really trying to bring in some issues here that are not relevant to the case. And largely, they seem to think that these matters must be answered by ZEC, and they're confident that ZEC will answer questions regarding to the numbers and so forth. And I think that certainly that indicates that ZANU-PF continues to work with ZEC even as they address questions relating to our electoral petition.
Mm-hmm. Nantoke Udaba, Mnumzana Chuma, what's your response to what Dr. Spanda is saying?
Na kuyangimangaza ukuthi ngoba isicabulo okungako kwehle ukuthi abekwazi ukubona iZANU-PF ifanana labo sonke besingabadlali bomdlalo lo owudlalo umdlalo lo ukulo refwayo kungozeke ngakho-ke iZANU-PF ayilani lokuphendula izinto ezenze izeke yabo impendulo zonke zena abazithawuzeli kumele zithi ngokuZANU-PF vela kumele angazithi ngoku iZANU-PF kumele zithi nokuzeke ngoba izeke yiyo eyayingurefari sidlala lowo mdlalo sinathi sasifanana labo mathupa uNelson Chamisa emelelwa ngupresident wabo thina ngapha kungu-Emerson Mnangagwa emelelwa ngupresident weZANU-PF lama-councillors lama-MPs so iZANU-PF ayilani nokuphendula ngendaba yamafida ngoba ayisiyo elilungisa amafida thina lathi sinje sasinama-polling agency ethu ema-station wonke lapha bevotelwa khona so thina amavili ezinhlonzi zethu silawo ngoba abantu bethu sasilawo so basithalela konke sasilwa ama-provincial command centers ethu lama-district command centers ethu konke kwabethu lokwethu kukhona silako sikuphethe ani kodwa-ke umuntu omile aphendule imbuzo yonke le eyafakwa i-MDC alayini nguzekhi nothi thina yingoba lamna ngamanga nasithi kati abantu laba u-space respondent emaphepheni abo laphana wanje kwaba ngu-Emerson Mnangagwa njani yethi khona umuntu vele yena into akumele vele ngababhiselelayo ngokuzeke ngoba uzeke laye wadeclare ubaba uMnangagwa ukuthi nguye osewile ukhetho uba uMnangagwa wakuvuma kona kwathi hayi nxabe nisebedikulele siyakwamukela khonokho anini so-ke nxa bona bele problem ngakhona kwana bekumele bekulele njani bachophe uzeke nguye umnikazi wendawo
Mm-hmm. Mungambo titsananguro here nemuchishona zvamama muri kutaura izvi kuti imi muri kuona sei zviri kutaurwa neMDC Alliance vachuma?
Ndanganishiti mukoma wangu vanava vakadzidza chose vanoziva zvinhu zvinofamba sei. Isusu zvamupf neMDC Alliance tanga tiri vatambi muna bhii yanga iripo iyi yemaelection iyi. Tichitanga kudaro munhu anga achititarisa anatikondrora muchirungu anonzi referee ndiyo zeki. Saka kana pana pakwane kupokana nokupikisana munhu anofanira kunge achipindura zvinhu zvese zvakadaro ndiani? Ndiye refere wacho kana zeki wacho. What is truth? Isusu hatina kuti mumafigures edu toita kunge taazeki. Ndoaoshana nezeki. Isu hatishana nezeki asi isusu nechioti vichi imapreya munhavhii yakachitambo yemaelection. Isusu zvinhu zvedu zvese zviripo zvanga zvakarongeka nekuti isusu tanga tiri maagen mastations ese muzimbabwe yese. Saka madzina zvese isusu zvedu tinazvo zvakakwana. Asi ivo kana vachipikisana nekutonga kwakaita zeki ichidhikeya kuti vamangaga ndiwo vapurezidendi. Saka munhu anopa nguva ichivapindura ndiani? Ndizeki. Saka ivo vakaexpera kuti zvuvamseki iyo iri pleya munhavhii iva ndiyo kuti arevu futi hazvizofamba. Saka apa kurashika kuti mukuyoti zvakapeo ndiyo inofanwa kupindura zeki. Zeki inofanwa kupindura yoga because yakambira yogao iri kutikondrora tese ndiyo iri kuovhashiya zvese zvinoitira panapa pakati pedu danupf MDC Alliance nemamwe mapurezidendi 23 anga aripo aya andiia. Saka isusu hatinei nokupindura zeki. Zeki inozipindura yoga. Isusu tanga uya kuzongodipenda pozvine kuti awa nesuwo tina zvinhu zvedu zvakakwana tinoziva kuti manamba zvedu akabuda sei. Saka tinotambira kuti kana zeki kuti purezidendi wedu waemarson mnangagwa vanga vakahwina koshuwa vakahwina ndo zvakanamirira chete zvinhu zvese zvazvo tonofakuzana kuti zeki.
Aiwa mashoko makukutu. Vasibanda muripo here apa mupindurowo zviri kutaurwa navachuma?
Handisi kuziva kuti vari kutaura nyaya yemapoling agency inopinda papi panyaya yekuti manhamba atakapohwa nezeki akasiyana siyana uye inopindura chii pakuti zeki ine mafigures akasiyana kupresidential nekuparliamentary kuti tenati akasiyana. Handizivi kuti zvemaagensi avari kutaura izvi ndezvei. Hazvina basa kuti wangava nemaagensi here kana kuti wangava usina maagensi. Chokwadi ndechekuti zvine basa ndezvekuti zeki payakaverenga mavhoti evanhu vakaverenga mavhoti evanhu zvemene here vakataura zvakabuda mumaballot box imomo kwete kutaura zvavakaita. Tinotoziva kuti ukaenda kuuzumba uku pavakandoannounsa maresults patv chaipo chaipo vanhu vanga vari kuuzumba vakashamiswa chaizvo nokuti vanga vachiri kuverenga maballot paper acho iwayo. Apa zeki yanga yatova neresult. Ndo zvine musoro izvozvo, ndo zvinoda kutaurwa, ndo zvichataurwa kucourt. Zvavari kutaura zvemapuring agency vanisii kuti zvinobvepi. Ndo zvangoitawo futi manoya avezano vari kungoyera nenyaya dzisinei nemafinal figures atakaita nokuti havana nyaya yekutaura. Havana chavanogona kupindura. Manhamba asiyana kane politics. Haugoni kusvika uchiti munhu ataura akati kana iri 2020. That's how stubborn numbers are. And these guys need to understand. You can't get him under my numbers every day. You will have to answer why you say 20 instead of 21. That's as simple as that. Those who are talking about Pano, Gavare Genyaya, my polling agency, I didn't pass on you. I can't pass on you. My polling agency, kuwa puko my polling agency, kana kushayika kwavo, hakusiko kwakaita kuti Eva Justice Chigumba vataure figa yakasiyana pa TV ne figa vakazoisa pa website ravo pa weekend yakatevera. Izvo hazvina basa nemapolling agency. Ngatitaure nyaya iripo padare pano kwete kuda kucreata dzimwe dzekubhuruka nadzo.
Ya bata yenyu makadaro. Tine mutereri ari panhare, regai tiende kwavari. Hello.
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani?
Mutara na Nicholas Nyauma, ndiri koku Joburg.
Taurai tinzwi.
Muona nyaya inonetsa apa ichada kuti tikaradze kuwirirana munyika medu ndeyekudai soo. Vanotsonchamisa vakagara vatotaura kuti zvoni vanogona accept any result besides the six chandika. Zvinova zviri zvatokanganisa munyika mukubatana kwevanhu munyika nokuti vakaona Harare neBulawayo sekuti ndo Zimbabwe yose. Zvizwa zvinhu zvakabva zvafunga kuti vatoona kuti ndatohwina panapa. Ufuicha ungasikazivi kuti varume havasikurara vari kufamba vachitsvaga mutsigiro wavakasimba. And by mind you, vamwe vachamisa vakatadza kuwana nguva yakakwana yekuti vakwanise kunyatso kampena kusvaga sezvaka zvaita varume ava. Saka izvozvo zvochava zvichakonzera kuti muchava nedivision munyika. Zvinhu zvava zvichakonzera miramba zvichingokonzera mirishonga. And kuconstitutional green constitutional court kuchava kutanetsa kuti vanyatsorula kuti zvoni achahwina because apa already ka havakwanisi kuramba nyaya yakatarwa najustice because justice vakatokwanisa kudeclare munhu kudhara kuti chii ndiye atora nyika kudhara ndiye vakutoita mutungamiri wedu gai wangu accepta ndozvakangobuda musarudzi vamiriro 2023 vakurawo vanosochamisa kuti vakwanise kuchiita se kukwanisa kumirirawo MTC Alliance pamwe ndopa vachapinda pavachahwinawo.
Mukoma mauyewo neimwe nyaya. Tina vankululeko Sibanda vari panapa mutauriri wavachamisa. Regai mutimbo vasibanda menoti manzwa here zviri kutaura kola.
Tazinzwa. Nyaya iripo ndeyekuti takataura isu President Chamisa vakataura kuti havasi kuzoverana nezvichabuda musarudzo. Nenyaya yekuti mapolls atanga takatarisana nawo ese akabuda akaitwa nesu kuMDC nemapolls akaitwa nedzimwe nengo dzakazvimirira dzoga aichaura kuti President Nelson Chamisa vanga vari 20 points ahead. Saka kana makatarisa nyaya it's very difficult kuti muzofunga kuti munozodyiwa paelection. Maitiro aiita Zanu chaiwo nemaitiro aiita Zeki yekuda kubirira zvaiva pachena zvairatidza zvekuti chero Zanu neZeki vanga vachitoziva, vanga vachiona mapozi aibuda kuti vachamisa vanga vachizobudirira pasarudzo dai yanga yakachena yaitwa nemazvo. Izvozvo ndo zvinofanirwa kuzikana nevanhu vezanu kuti aiwaka vanhu vanenge vachizikanwa tichishandisa mametods anoshandiswa kusainzi kuti vakarerekera kudivi ripi. Zvechipiri ndezvekuti ndambonzwa futi vachuma vachitaura nyaya yareferee. Mukapinda muground mune mateams 2 referee vachitoratidza ivo kuti aiwaka vanoda kuti one team one side iwine. Side iroro rine problem chero rikanzi rahwina yekuti victory yacho hainzi victory iri fair. Kana referee akatanga kutoita risarura ava neproblemu yekuti the only genuine victory yava victory yevanhu vasina kusarudzwa narefere nokuti ndo vanenge vaita win against the odds. Ndo zvatakaita pasarudzo ino takawina against the odds. Takawina mukanda ndaona gwaro rakabudiswa nezero neEU richiratidza kuti Zanu yanga ine mari yakamera sei, Zanu yaikavhwa sei paZBC nekunana Herald uku. Mukakompeya neMDC Alliance kana President Nelson Chamisa munoshamiswa kuti kovana vana takavarova sei, vakarova sei. Inyaya yekuti vana vemuZimbabwe vakuziva zvavanoda ende vakabvira kare vachitambura nezano.
Aiwa tinotenda. Caller tinotendawo. I think you have a caller.
Yes, we have a guest, Bernard Begilizo Ndlovu. He's actually a political analyst. It will be refreshing to hear from someone who's neither ZANU PF nor MDC. What are your views on what's going on at the Constitutional Court, the papers that have been filed, Mr. Ndlovu?
I think that Zimbabweans have gone back to hoping again to levels of expectation that are going to hurt them in the process. What's happening is helping ZANU-PF legitimize themselves. We, by going to court in the first place, the MTC is saying to the world they expect the court to make a fair judgment. The way they expected to win an election run by a ZEC that is sponsored by ZANU-PF, they've gone again to expecting a court that belongs to ZANU-PF. That's a very sad reality, but it's the truth. They expect that court to make a fair judgment. I think it's unfair to the people of Zimbabwe for the opposition to continue to raise their hope in the name of let's do this because we are going to win. Zimbabwe is under a military dynasty right now. That's the truth. It's being ruled by a junta. I don't think a court decision can change that. People need to go to back to the drawing board and think of ways that are going to. So we can talk about the court, spend hours and have people call press conferences and address journalists and all sorts of things. What we are doing in the process by creating this process itself is legitimizing ZANU-PF the way we legitimized it. They knew that they had performed a coup in November and organized this, ran this election in order for the world to say Mnangagwa is a president by election, not necessarily by a coup. So the opposition that went against Mnangagwa in that election helped him legitimize. Now they are going to help the court itself get legitimized as a neutral. Whatever we are saying now, they say, look, the court is supposed to see this evidence. That court cannot see the evidence. It's not possible. They can't. This is a court that made, that passed the judgment that the coup was not a coup. So how do you expect them now to say, no, ZANU-PF did not win?
Yes, sizanika leli thuba umnumzana Chuma ukuthi aphendule amazwi kaumnumzana Ndlovu. Uthini ngokuthiwa umnumzana Ndlovu, umnumzana Chuma?
Uma imamu yangethusa yamangalisa uthi i-analyst yepolitiki kumbe member ye-MDC yalangezini ngoba i-court yeZimbabwe has delivered several judgments that were anti-ZANU-PF, so to say, and in favor of the MDC. And for it to now come out and say that the court is impartial and it should never hear any case of MDC at all, to me, that is a big disappointment. It really shows us that we are so limited in our openness of still being democratically so much that everything else that does not favor a certain political party must always be wrong. I remember even Justice Chigumba, before she was appointed chairperson of ZEC, I remember one judgment that she made that was totally against ZANU-PF, but in favor of the MDC. And nobody complained that because she was simply reading and interpreting the law. So these courts are on the record coming up with judgments that they probably were seen to be against ZANU-PF. And really, we were not going to town about it because we knew that at the end of the day, we must respect the separation of power between the judiciary, the state, and even the political party. So it would be definitely for anybody, who says they are analysts and they must analyze it and analyze it truthfully. To say that this court cannot be a standalone entity, I would definitely question your analytical clause because, like I'm saying, there are cases in point which we can talk about where our government court is part of judgment that we are against the government, that we are against even the party that okay, but because the law allowed it. They make it the way it was. And that is how it should be. That's how this court should be. So when we go into that court, we go into it with merit. Do you have the merit? Do you have your proper things in order? Because some of them come into court with dirty hands. Then you expect the court to actually, the court to actually entertain it. The court will not entertain it if you come into it with dirty hands. That's a simple thing.
Yeah, we
so, let's not confuse it and say we are analysts and yet.
Kuyezwakala sizabuyela kumnumzana Ndlovu athi ukuthi yena ube sithoni marvelous.
Okay, Khola Muripo ere panare. Hello.
Ndi marvelous mrike.
Ai wathi riwadi talk chingamidza yi pachirongwa taurai sarenyu vamwe vakuzivei.
Okay, ndini mukomadzi ona kuti. Ndini vamagara naye kwa makore akawanda
ne. Muri kufona muri kupi mukoma Donald?
Ndiku Rustenburg, South Africa.
Taurai tinzwi.
Chete handifara hangu nenyaya nemukomana wafona ari kuno kuuya ati hazvichanonzi nyama afona achiita sekutsigira zvinhu zvina nemusoro wese. Iye achitsvaira asina yembwa kunoku. Hazvifadzi chete kuti titsigire zvinhu zvakadaro nokuti davana kurega kwavanyikaka hakuipa kuti varigire vagokugadzira ikonomi. Vanhu vakazvikonewavo makore akawanda. Hapashadika na nganga kuchopera. Ngama ngosia u kune vamwe vanokwanisa kuzviita nokugonera nyika. Hazvibetseri mukoma hazvitete. Hazvibatsiri.
Saka imi.
Hazvibatsiri izvozvo.
Magara ku South Africa. kwenguva yakareba sei mukoma Donald?
Kunogutatogara kwenguva yakati ndinonga ne 3 years ndikuno.
Makaenda here kunovhota?
Kunovhota handa kakundikana zvangu nenyaya yezvikonzero zvekubasa. Asi chero ndakaenda zvacho zvinyaya kundipa BP rakanyanya nenyaya yekuti unenge wakashitambidza mari but outcome yacho yobuda isingafadzi futhi. Vakaita zvavakaita izvi. Asi ndinokumbira kuti kana muchipa vana vakati sana vaJoseph Chumana navagadzira Chirumanzi mukana ipapo, mungapi mukana uri very limited.
Sei muchidaro?
Zvinosota vanhu. Tida kutaura zvimwe vaChirumanzi vaiva ipapo.
Aiwa, nasi havapo.
Asi mukatita kuti pavo kwavanobvakunonzi kuchirumanzi zvevabve kwamusena kuwana vanomvura namadhongi mumadhamu. Hakuna kana development kana chavakati vaita hapana, asi vanongovava chii chavano chinonyanya kuvanetsa vanhu vavanhu.
Saka mukoma Donald, imi muri kufunga kuti zvii zvichabuda svondo rinouya?
Outcome yacho inongova pachena tete, nokuti matare edu hawo agara akangorerekera kubata iro, nokuti majaji mukatasa nhoroni yacho anongo apoindwa nemusangano Minister of Justice unenge ane chekuita kuinda kwavaona kwamakaita achiinda kumusoro Heroes Day kukoti vaida kunofosa matare kuti vaite zvaroda iwo zvinorango zvaira kuti vanongoita zvekuti. Saka handioni outcome ichingonyanya kufadza, ndoda ngosimbisa hangu mukoma wangu wangu lose vanda.
Aiwa, vari pano munogona kutaura navo, vari pano taura henyu tongokupaika nguva mbijana.
Dr. Sibanda makadiko?
Dr. Sibanda muripo here? Pana mukoma Donald avada kutaura nemi, vari tongovapa kamukana kadiki diki.
Ndiripo.
Mukoma tinokutendai nebasa ramuri kuita, ndo makabva kuhadha siyuti kwamaidzidzisa uko muchiya kuzoshandira nyika, kushandira vanhu. Tinongokutendai neeffort yamuri kuita iyoyo. Randa makashinga. Tisei tingokupigira iwo.
Thank you so much.
Aiwa, saka tinotenda mukoma Donald. Mr. Sibanda, muri kunzwa zviri kutaura muteereri. Ivo vachamisa vari kupi pari zvino pane zvese zviri kuitika izvi?
Vachamisa varipo vasati vabuda muofisi kutaura nguva dzino. Vari kushandira nyika, vanga vachisangana nemagweta avo, vambobudisa paTwitter apa nhasi vambosangana naambassador wekuamerica. Vari kuita zvinhu zvakawandisa panguva imwe chete. Vanga vachigadzira mapepa avo nekuti vane madelegation avari kutumira kunyika dzakati wandei kuti zvinhu zvigirisike, nokuti vanoziva kuti nyaya iyi haidi kuti vangomirira kutarisa kumatare dzimo kumatare uku kwatiri izvizvi. Pane zvinhu zvakawanda zvine zvichida kuitwa kuitira kuti nyaya dzacho dzibude zvakanaka. Saka vana vemuzimbabwe vanofanirwa kuziva kuti nyika yedu iri mumaoko akachena, uye iri utungamiri waPresident Nelson Chamisa unoda kugadzirisa nyika yedu zvikurusa.
Aiwa, tinotenda sa.
Mr. Ndlovu, there's a caller here who has a question for you. Iyahambelana lebikhulunywa ngumnumzana Chuma. Uthi ngumne wethu uBusani Mbuso Ntini uthi AU, SADC, UN and other nations also recommended that issues be resolved through the courts. So Ndlovu, angazi ukuthi usolani ngokwenziwa iMDC Alliance. Ungamphendula?
Okubuhlungu inkokhona oko phela ukuthi sitshelwe ngama-institutions avele engalandaba lathi ngoba ngesikhathi kusenzakala ikhulu bavuma ukuthi kwenzakala ikhoti yena leyo, the same court esiya kuzo manje that beyazenza i-judgment very quick ukuthi ikhule yayingasiyokhulu. So manje sesiyayithemba njani i-court? Mina ngithi kibe uChuma nalo omunye ofonayo lokhu kokuthiwa yi-grand standing ku-politics, mnangagwayiza mtshati very excited that you are taking him to his courts so that at the end of the day, after failing ukuwina ku-election, sebehlulekile futhi lokuwina ngapha ku-court, where else can you go after that? Because it's impossible. As I speak now, I'm actually surprised that educated people, the MTC is full of legal minds. The majority of our MTC comrades are legal people. So how they decide to go to a court they fully know will not make a fair or neutral judgment, that defies all logic.
Yes, we'll let Dr. Spanda respond to that.
Yeah.
Can you respond to that, Dr. Sma?
Yes, look, there are processes that have to be followed in any country in terms of appealing. And the first process that you need to take, the first thing you need to do when you're disputing an election is to go to a court. No matter what one's views are about that court, the process has to be done. And President Nelson Chamisa and his legal team are very confident that the evidence is compelling and that, lack of, some strange happening, the court should be able to make a very have an easy job, in our opinion. And we are not going to add them. We are not going to impugn the courts because we are hoping that they consider the issues. Look, Zimbabweans as individuals and collectives have serious concerns and misgivings. But look, at the moment, we've got to do what we have to do, partly because your party, the People's Party, the MDC, understanding that regardless of the circumstances, we still have to follow our laws, but that the president is not limiting his engagement around the subject or his attempts to solve the problem of a rigged and stolen election to the court process. The president is also talking to Zimbabweans. The president is also talking to other potential interlocutors that would help ZANU-PF and ZEC simply read the correct numbers to the people of Zimbabwe and declare the winning candidate as the winner in this election and allow this country to go through a transition.
Yes.
The people of Zimbabwe are the final court. The president of the MDC is not lost to that fact, that the people of Zimbabwe must be allowed to be the final court in terms of choosing who their leader is.
Yes,
and he's not given up that position. But for now, he's going to court and expects that the courts will discharge their duties with the respect they deserve.
Thank you very much, Dr. Spanda. Before we go to Mr. Chuma, Mr. Ndlovu, can you tell us what you would have recommended as the right course of action?
My point to Dr. Spanda is that is he aware with his team as the spokesperson of the MDC that by going to the courts, by doing the court process, they are making a big statement not only to the people of Zimbabwe, but to the world, that the courts of Zimbabwe are neutral and fair.
So what should they have done?
So I don't know. And my concern is that this is simplistic. It gives the ball to ZANU-PF. What people needed to do was to go back to the drawing board and think of better ways. And it's not going to be easy. If I were to give you the answer now, I would be as wrong as the MPC, because they have not sat down to think of better ways of dealing with a junta, of dealing with a military government. You don't deal with a military government by going to their courts, which is war veterans also sitting there as judges and things like that. And then at the end of the day, when this fails, where else do you go? Because you have made this statement and said to the world, we are going to a neutral court. Unless there are other plans, C, D, and E, that are there after the court has met. When ZEC announces results, and we know very well that is patronized by ZANU-PF, but we still go to the elections and they rig. After that, we go to the court, knowing full well that there is no separation of powers in Zimbabwe. There is nothing like that. Since Mugabe's rule, there is no separation of powers. So what are we saying by going to the court?
Mm-hmm.
And if you ask me the question, like I said to you, if someone wanted a workshop of a number of days and months to really sit down and begin to consider the reality of Zimbabwe, I'm certain that no one worth their salt would go to a court of Zimbabwe.
Vasibanda kana muripo imbopindura hii zviri kutaurwa navandlovu vari kuti ivo kumatare kwamafunga kuti miende huku kunogona kunge kuchizobatsira ZANU-PF nekuti majudges aripo iwa majustice aripo akagadzwa neZANU-PF munoona sei zvavari kutaura izvi.
Look, my concerns around Dovu, look, they are sufficiently well thought and well considered, and they should be respected for the simple reason that they are not just haphazard. But look, I have to explain one thing. whether one agrees with the court or not, whether one likes the Zimbabwean court or not, the effect of the matter is that in order to carry out or to take on further action, and I'll give you an example of black Americans who at some point were regarded as second-class citizens and at some point were slaves themselves. The things they did, including making sure that there was no segregation in schools, was to first approach the court before they took further action, such as civil disobedience, public demonstrations, and so forth. You first have to appeal to the next available appellate body. And in this particular situation, after an election, you appeal to the Supreme Court of the land, to the Constitutional Court of the land, to look at the question. And when that has failed, you then move on with other appeal positions. You can appeal to SADC. Remember, we once had a government here in 2008 that was instituted with SADC as a guarantor because there was no consensus both in the court and politically. And that is what you do. We would look illegitimate and we look like we just don't respect our own processes. If we just jumped onto the next stage, I think the president is doing the right thing. He must go to court, and it looks like the courts are going to be compelled to look at the evidence because the evidence is there, and that evidence is made out of numbers. Numbers are stubborn. They do not lie. And in this case, surely one expects that the learned judges will look at those numbers and say and realize what the MDC has prayed to them about, that the numbers that Zek has been giving are not themselves in contradiction. They are not agreeing with each other, and that because of that, it looks like the whole election is cooked up, and some numbers are just being blacked out of the air. But the concerns, and I hope that I answer those concerns around why we have to go to court, because that is the process, that is how you appeal, and that is how you go forward. But also that going to the court with clear evidence allows you then to take further action if the court, if something were to happen in court, in order to appeal. Look, the final judge on matters Zimbabwe is the final court is that of the people of Zimbabwe.
Tinotenda vasibanda sta.
Yeah, ungasinika elakho lokugcina, your last word, Mnumzana Chuma ngesindebe. Siyabonga. Yeah, elakhwe lokugcina ngemzuzwana ama seconds amalutshwana mnumzana Ndlovu.
Hayi, mina ngingizwile sengilindeke ngoba ngokuzwa kwami ukukhuluma kuka Dr. Sibanda uthi yena is just part of the process, but they've made a lot of announcements that make it look as if it's a legitimate process.
Mm-hmm.
So I'm looking now to see what's going to follow after the judgment by the ZANU-PF court that the elections were free and fair.
Your last word, Dr. Sibanda. 10 seconds.
Abantu beZimbabwe ngokusekela abakwenza uPresident Nelson Chamisa kukhetho oludlulileyo, ngiyabaxwayisa njalo ukuthi ngabale lokhu beme nokudinga idemokhrasi elizweni leZimbabwe. Kuqakathekile kakhulu ukuthi ilizwe lethu liphumelele lisiya phambili. UPresident Chamisa uzala to make sure that Zimbabwe is prosperous and successful.
And with that, we'd like to thank our guest, Bernard Bekilizwe Ndlovu, political analyst, Joseph Chuma, ZANU-PF official, and Nkululeko Sibanda spokesperson, Nelson Chamisa, Oliver Lelisayo, Ngusithandekile Mhlanga.
And I'd also like to thank all those that were live streaming on our Facebook page, VOA Shona. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye and Chiti Muvene Zororo Rakanaka Nasi. Bye-bye.